Nguwa zima buda zuwa uri musuwe chishanu po ujiwaki miumela mkoma nane makore gumine mavire kubere kwa ajino taswa baskuru lake kuenda kuchikoro ajiva pa mshapano gara na mbuya wake kumaruwa ikumavale kuwange district mudunu rematewele north. Risne ine kuta akwansu gara pashigarisha baskuru lake sezo mumu wake uri mtiki chowaki mano ratiza kufara kukuru achichova baskuru lake zune simba uye mzirano fura azizane chitama varu kufamba netoka vamulashuma wachimanya kutewerana ni baskuru lake. Joachim ndi mwewa na zana we muskoro zishano zemu ange district ne zviviri mucholocho district vakapiwa mabaskoro pasipe chirongwa chekubatsira vamwe vana vanoshaya vanogara kure nezvikoro chirikuitwa neboka reZimbabwe National Wildlife Authority kana kuti ZimParks richishanda pamwe nesangano re International Fund for Animal Welfare kana kuti IFO. Mbuya vaJoachim amai spiwe moyo vakaudza Studio 7 kuti iwo nevamwe vagari vanogara vachityira upenyu hwevana vavo nekuda kwemhuka dzinorura munzvimbo iyi. Mtezeri wasachigaro wekanzuro yeWange Rural District Council vavulinze lagasela vanoti sezvo zvikoro zviri kure vana vari munjodzi nekuti vanodarika nemumasango ane zvikara.
Wadhi yangu iri kumatezi uko ndine muganhu neNational Parks. Tine zvikoro zvinosvika izvo 6 pawadhi pangu. Mimwe misha iri kure nezvikoro zvetu. So tine tambudziko rakati oh. Pakufamba, tisikende inofambwa nevana vechibva kumba vechienda kuchikoro.
Muzvidzidzo zvavo, vana vemuzvikoro zvemuhange vanodzidziswa nezvemhuka dzesango kusanganisira zvavanogona kuita kana vachinge vasangana nemhuka idzi nekuti kusangana nadzo chinhu chinogona kuitika chero nguva. Ishe Dingani nelukova wekuhange vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo nemhuka dzesango riri kukura.
Mhuka dziri kunoku dzaakunesa chemwa speciali ishumba inopinda mudhangara ravanhu kuuraya dhonge, ng'ombe, mbuzi. As I'm telling the truth, it is zuru ng'ombe yanga karumu. So ndiye conflict yacho too much nemhuka idzi. So ziri kuuya mumisha manje these days injuring people. Saka still we are conserving guys tukara nazo vabasira chaizvo vana vanobva kure vanomuka makuseni kudzokera futi usiku saka kana ana baskoro zvakadai zvichava yamura chaizvo.
Kunze kwekupa vana vechikoro mabaskoro, ZimParks nesangano reIFO vari kubatsirawo vamwe vana nekuvabhadharira mari yechikoro kucheresa zvibhorani zvinobatsira vagari kuti vawane mvura uye kuitira madiridziro pamwe nekugadzira matanga anobatsira kuti zvipfuyo zvevagari ava zvisadyiwa neshumba kana mapere. Vasimba Rashe Chiseva ndiwo mukuru mukuru wezvirongwa zvekudyidzana nevagari musangano reIFO. Vanoti donzo guru rezvirongwa zvavari kuita mushandira pamwe nazvo neveZimParks nderekuti vabatsire kusimudzira upenyu hwevagari.
Maprojects anoitwa anozama kuumbiridza nekudyara batira pamwe chete kuti zviwanikwa zvesango zvinosanganisira masango, miti, uswa nemhuka pachizvadzo dziwane kugara kwakanaka uye vanhu vari munharaunda idzo dzimwe chete idzodzi vawanewo zvinobatika zvinoumbiridzawo nekuvandudza upenyu hwavo, iyo yatinoti muchirungu promoting of harmonious coexistence.
Asi vamwe vakaita semutauriri weZimParks vatinashe Farao vanoti zvave kuda kuitwa neBritain kurambidza kuti mhuka dzakaita senzou idzo dzawandisa musadak dziurayiwe kuchapa kuti kunetsana kwevanhu nemhuka kuenderere mberi.
Rapfuura ra 2023 vanhu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vasangana nemhuka dzemasango vanosvika iwo 50. Uwandu uhu hwatidererei kubva pa60 nemanomwe egore rakapfuura ra2022. Asi zvinoramba zvichitishungurudza nekuti vanhu vakaramba varoramba vachikwazwa nenyaya yemhuka nekuti padzinenge dzichashaya mvura madzinogara dzinofamba nzendo dzakareba dzichitsvaga mvura ndopadzinosangana nevanhu poita makwikwi pakati pemhuka nevanhu vese vachida mvura kana chikafu ndodambudziko ratinaro.
Vamwe vari kupikisa danho rekuda kurambidza kuurayiwa kwemhuka vanoti nyika dzakaita seamerica neBritain hadzitevedzeri zvadzinoparidza sezvo idzo dzichitendera kuurayiwa kwemhuka dzinenge dzawandisa munyika idzi. Asi nyika idzi dzinoti mhuka dzakaita seshumba nenzou dzikanzi dziurayiwe dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose. Ndakamirira Studio 7 pamavale primary school kuhange ndini kudzanai Musengi.